Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 9th, 2017. And this is the Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the ongoing issues surrounding the renewal of work and study permits in for Zimbabweans in South Africa.
South Africa's Home Affairs Minister Hlengiwe Mkhize says she will on Friday announce the conditions and processes to be followed by the reapplication of the Zimbabwe, for the reapplication of the Zimbabwe special permits.
This follows the announcement by the South African Cabinet earlier this year that the permits for the more than 250,000 Zimbabweans which are expiring at the end of the year would, after all, be renewed after speculation that they would be scrapped.
The South African Cabinet said it was going to introduce the conditions to be met for the renewal, but did not indicate what the conditions would entail.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe Zulu kandaba namhlanje siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum lapho esixoxa kona lezalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kodwa ke labezimbalane eliseZimbabwe khona ngapho lilalo ithuba lokuthi sixoxisane namhlanje ke sikhangela udaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa ama Zimbabwe special permits wona kade khangelelwe ukuthi umnyaka usiyaphela ayabe engasasebenzi kodwa ke iCabinet yeSouth Africa yanquma ukubana amaphepha la azasebenza azangezelelwa isikhathi kodwa yasingezelela isithi yona ekusebenzeni kwamaphepha la kuzathi nxa umuntu esefuna ukubhaliswa kuzafakwa imigoqo ethile imigoqo le ayizange ikhulunywe ukuthi kahle kahle kuyini kodwa ke umphathintambo wezenzakala eSouth Africa waseyazisa yena izolo ukubana hayi uhlelo lolu sizaphuma mgceke ukuthi umuntu kumele ayenzeni ngolwesihlanu usihlanu lona lolu phambi kwakusasa yiko okuzaziswa ukuthi bana imigoqo yakhona kuyini Jonga
Ongo wadiwa watereri ne watariri nasi mchurongwa chedu che Diaspora Live Talk Patina chitarisa kana kuita urukuro ne zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Nemi muri muZimbabwe ati kukanganwei nasi tiri kutarisa nezvehurongwa wehurumende yeSouth Africa Wekuda kuzivisa pamusoro penyaya yemagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe Kuti zvinge zvichikwanisa kugara nekushanda munyika iyi zvisina dambudziko Anonzi Zimbabwe Special Permit Tinozwa kuti nemusi wechishanu gurukota runana nezvemukati meSouth Africa amai Hlengiwe Mkhize vachatora mukana wekuzivisa nezvezviga zvinofanira kuteerwa kuti nyaya yemapepa inge ichigadziriswa nokuti upenyu hwemapepa huri kupera kwegore rino kana kuti musi wa 31 zviita ndo panenge pasashanda magwaro iwaya saka pane kuchema chema pane bowa bowa nekubatiraura maoko panyaya iyo yekuti toita sei kune ramangwana kana upenyu hwemapepa wakanga wanzi wapera ndo nyaya iri kunzi vachadzivisa kuti upenyu uhu hunoenderwa mberi nenzira dzipi kubva rini uchisvika rini asi tinozva kuti pane mitemo nezviga zvichaiswawo zvinogona kunge zvichizoshandura zvanga zvichiitwa pane inonguva tambotaurawo neimwe nyanzvi vari gweta vaadvocate Gabriel Shumba vatiwo tarisiro yavo sevana veZimbabwe sesangano rinomirirawo zvakati zvizvarwa zveZimbabwe reZimbabwe Exiles Forum Varu tarisiro kuti dai upenyu wemapepa iwaya wawedzerwa kubva kana pamakore maviri zvichienda kumakore matatu kana mana kuti vanhu vanga vachikwanisa kugara munyika iyi kwenguva yakareba vasati vaita dambudziko remagwaro iwaya ndozvimwe zvezvinhu zvatichangwa kuti zvichaparurwa sei asi chiri kufadza vazhinji ndechekuti hurumende yeSouth Africa yasimudza musoro panyaya yemagwaro ndonyaya tiri kuti tikurukure Gande.
Yebo jonga lamhlanje ke sike saxoxa ke labanye abazi ngokwenzakalayo kudaba lwamaphepha la
uhulumende weSouth Africa singathi cabinet yakhipha istatement ukuthi iCabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho ababiza ngokuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe lo wayesethula lowo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uMinister of Communication uAyanda Dlodlo wathi yena umphathi ntambo wezangaphakathi uzanika imlilingwana ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani kasi cabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho iCabinet yakuvumayo. Ningangothi hangu kumirira kwakaita maZimbabweni vari muSouth Africa kuti vave vanoziva kuti mapepa avo eZimbabwe special permit achawedzegwa here mamwe makore kwakaye kuchamira hako neFriday kana kuti nechishanu musi wa8 gunyana pachange minister vachitiudza kuti zvaakufambisiwa sei kuti mapepa avo achiri apply ko but ndofunga chikuru chatingangoziva ndechokuti kubva musi wa1 August gore rino cabinet yeSouth Africa yanga yatotaura zvakare kuti mapepa awa anokwanisa kuwedzekwa makore ende achawedzekwa makore saka zvavakungoita minista uko zvino kutiudza kuti zvichafambisiwa sei pakuwedzekwa kwamakore emapepa iwawo.
Yes, Jonga, there we have the basis of what we are discussing tonight. But before we go to our guests and callers tonight, we have a brief video about passport renewal and application for Zimbabweans right here in the United States. Studio 7's Marvelous Mhlanganyahuye attended the Christian Fellowship International Conference in New Jersey over the weekend, where embassy officials were available for the advice and filed the following story.
Tinotenda Marvelous ini ne timu yangu ye embassy ye Zimbabwe ita fambira kuzobatsirana ne CFI Christian Fellowship International vakaita musangano wavo pano vakatideedza kuti tine vanhu vakawanda vanouya kumusangano dei mauya imimi seembassy mabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiuya kuconference kuti vamwe varenyuwe mapassports avo vamwe vakwanise kunyoresa vana vavo vakazvara muno kuti vaine birth certificate sezvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvimwe zvatiri kuita asi embassy yeZimbabwe inobatsira nezvinhu zvakawanda kusanganisira ndokungopawo ruzivo rwekuti kana maita dambudziko rekuti mashaikirwa kana kuti munoda kuita police clearance muchida kupinda mabasa kuno kuAmerica panodiwa police clearance tunoita sei zvese izvozvo zvinezvo zvinhu zvatinoita zvatinobatsira nazvo vanhu.
Taona apa muri kurenyuwa pasipoti yechimwe chizvarwa cheZimbabwe imari kuti munhu awanikwe iye achigadzirisa mapepa ake epasipoti.
Kurenyuwa passport yeZimbabwe tinoda kuti munhu abhadhare $45 yatinoti consular fees kuembassy. Iyeyo mari haisiri yekuti passport inoprocesswa kuZimbabwe asi tinenge tiita certification of madocuments acho ese anenge auya nawo. So ndo zvatinenge tichiti munhu anobhadhara $45 statutory fees asi pane mari yokuti passport yacho izoprocesswa mari iyoyo anoibhadhara kuZimbabwe.
Tiri kuonazve pane vazhinji vangada kuziva kuti kumahofisi kwenyu kana vanhu vachida kuuya achida kurenyuwa passport anofanira kutouya iye here kana kuti anogona kutumira mapepa ake zvinofamba sei.
Kurenyuwa passport ndicho chimwe chinhu chisingakwanisiki kuti munhu aite asiripo akwanisi kutumira umwe munhu asi kuti anokwanisa kuuya kuembassy yeZimbabwe kuWashington DC pa 1608 New Hampshire Avenue Northwest ndo pane embassy yeZimbabwe kana munhu anoda kuita izvozvo anouya Monday through Thursday atichandi nokuti munhu acha appointment asi kwaya Monday through Thursday from 9 AM to 3 PM tino basira munhu kusvika kwaanenge aita hakwanisi kutumira umwe munhu nokuda kwekuti passport yeZimbabwe pane fingerprint ine swap saka tinenge tichida kuti munhu auye tikwanise kuita fingerprint pa form racho
aiwa tinotenda
tinotenda lafisi
zvimwe zvinoitwa ipo pano zviri kugadziriswa neZimbabwe embassy
kana mine vanhu vakaita vanova muno muAmerica vachida kuti vange vaine vaite maZimbabwe documentation passport vanove vanoregister mabirth certificates avo so the register ye and then they apply for mabirth certificate on Zimbabwe
kuti unge uchizowana izvozvo unouya ne
unouya ne birth certificate remwana mumwe wakapiwa muno paakabarwa nemapepa eabereki avo anoratidza kuti vaZimbabwean citizens
tanzwa zvematauro kuti pari kutorwawo mabirth evamo munhuwo zvake ndezvipi zvimwe zvamuri kuitisa
vamuwo zvavo mabirth atorwe panoba but I think they can apply
okay.
The process
aiwa pakanaka
There we go. That's what you have to do if you want Zimbabwe to renew your Zimbabwe passport. But joining us in the studio tonight is Marvelous Mhlanganya Huye herself, who you just saw on that video. In fact, you didn't see, but you heard. Yes. So, Marvelous, can you tell us how this works? If supposing you have a child here in the United States, what are the processes?
Chris, I really don't want to go through what the processes are, but I'll just tell you the benefits of what I saw happening at the Christian, you know, Fellowship International, because the embassy said to me they were there to actually join hands with the Zimbabwean community to enable people that have children that were born here to be able to register the birth of their children and then be able to get, you know, what you're asking for back home. So I don't really know what the process is, but they are saying the embassy is open, they can explain all that, but what touched me the most was seeing Zimbabweans, the Zimbabwean embassy going to Zimbabweans rather than asking everybody to come down to Washington, D.C. As you heard Mr. Matsika there saying, he said they don't, you know, actually process your paperwork if you want a passport if you don't come to Washington, D.C. because you need to have a fingerprint taken. So it's important that you actually travel to Washington, D.C. So this cut in half the distances that people have to travel. I actually saw a young man who came in from Texas, so he was like very overjoyed. He was saying he was there for the Christian Fellowship International, but he could also get his paperwork done. So
He happened to have his papers ready.
Yes, because they had, you know, they really advertised and said they would have this facility during the actual conference. So they did this from Friday and Saturday.
Asi vanhu vakatambira sei urongwa uhu nekuti vamwe vanogonanga vanga vasina kunge vakanzwa nezve kushambadzwa kana kuadvertisewa uku vozongosarudza vozongosangana navo musi wemusangano
chaitaura vazhinji vandakataura navo vaiti vakafara nekuti vanhu vagara vachitsigira sangano irori reChristian Fellowship International. Saka pavaitouya vakange vatoudzwa kuti pane vanhu vari kuuya kubva kuembassy. Asi kune avo vakauyawo vasina kugadzira nekuti pane vamwe vaiuya voudzwa kuti uri kuda fotokopi. Vaitotora mapepa avo vodzika kuenda pahotera ipapo panga pane musangano vonogadzirisa mafotokopi vodzoka zvakare. Saka zvinhu zvaingoitwa sekufamba nenguva. Asi sekutaura kwauri kuita kune vamwewo vanga vasina kuwana izwi irori. Asi vakati vakafara nekuti zvine zvava kuziva kuti kana vaakuuya iko kuno kuWashington kune muzinda weZimbabwe imomuno vaakuziva kuti voonani vamatsika nevamwe vavo vakati aiwa mugoni wavo unogara wakavhurika.
Chimwe chandingangoda kuti vanhu vanzwe Marvelous nokuti ndiwakaona mukana wekuona zvaibuda. Tirikunzwa kuti kumusha vanhu vaakuchinja vachitora zvitupa. Zvitsva nezvimwe zvakadaro inyaya yavakataurawo here iyoyo vamatsika
pane nyaya iyoyo hatina kuzopinda parizvo asi zvinhu zvatiri kunzwa zviri kutaurwa zuva nezuva nekuti sekuziva kwatiri kuita tese pano kune sarudzo gore rinotevera ya2018 uyezve kuri kukurudzirwa kuti vanhu ngavaende vanonyoresa kutora zvitupa zvisiri zvesimbi asi pane kutaura kwandakaita navamatsika nevamwe vekumuzinda weZimbabwe hatina hedu kutaura nezveizvozvo asi dai ndandakabvunza vaipindura
Aiwa, ati mozo kuna Chris ndo kumada wapu za ninti ebele.
Marvelous, is it really, I know the back home there's a, you know, a mobile registration where the registrar general's officials are going to the people mm-hmm. instead of the people going to the registrar.
Yes.
Now, is there a chance that this exercise, I mean, like what you witnessed, mm-hmm. The embassy going to the people, are they checking that somewhere else, or that was just a one-off incident?
I'm hoping that they will actually take it somewhere else, because the people that used the service were very, you know, they were appreciative, because they were saying it's not easy to leave your work, leave your shifts, and come to Washington, D.C. to the embassy. But as you know, there are, you know, financial constraints for the embassy to actually travel to each state. But from what I understand, they actually do get invited to events by Zimbabweans. So I'm supposing that if there is a big event that's coming up, people can actually reach out to the embassy to say, hey, can you come and set up your mobile registration for births and, you know, deaths. Like you heard him saying, I don't know if you knew, that they actually do police clearance. I didn't know that, so I was very surprised when I went there. If you get a high-powered job here, you know that they require that. So that for me was a learning curve, and for other people that were there as well. But I'm hoping it's, you know, it's a step in the right direction where we see the embassy actually, you know, having more interface with the Zimbabwean community here in the U.S.
Mm-hmm. Yeah, I understand they've been doing this for quite some time, because in the Zim Expos and all these yes. gatherings, they go there and do the same services.
Mm-hmm.
But maybe if Mr. Matsika was around, he could have responded to our questions whether people are taking this lightly. Because, you know, some people usually tend to politicize some of these things.
Mm-hmm.
But I think this is a service for Zimbabweans.
Yes, what I saw is it actually went beyond politics.
Mm-hmm.
For once, I was there. I felt as a Zimbabwean. I didn't see anybody saying they belong to this party or that. They were there as Christians. They were there as Zimbabweans, and they used the service as Zimbabweans. Nobody was asked, like, which party do you belong to? Where was your child? You know, like, all the questions that you'd think. Because I think there's a wrong perception somehow within the community of the relationship between the Zimbabwean community and the embassy. They are there to serve us as Zimbabweans. And I think, you know, that's what I saw being communicated at the Christian Fellowship International, that they are there to serve Zimbabweans, despite which political party you belong to. And what I saw, everybody got the same treatment, and the people that I saw getting their paperwork done walked away very happy.
Mm, that's nice. Thank you so much, Marvelous, for giving us that insight into the Zimbabwe Embassy in the United States, Jonga.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Ndinoimba kuti hausi kugadzirira kutora basa ravamatsika nekuti wadedemura sezvavanga vachida vamatsika pana.
Aiwa, ndinoiswe chizvarwa cheZimbabwe. Basa reduwo isu sevatori venhau ndo tinofara kana tichiona kuti pari kuitwa mabasa akadai, nekuti zuva nezuva vanhu vanogara vachibvunza, Zimbabwe nembasi yakavhura here? Unosvika sei ikoko? Saka vakanyatsodedemura kuti aiwa, isu tinoshanda vakati kubvira muvhuro kusvika china. Nemusi weFriday havaiti nyaya idzodzi dzemapepa. Mm-hmm. Asi vakati munhu unokwanisa kungouya uyezve unogona kuita appointment, ndo zvandakanzwa. Saka kune avo vari kufungidzira kuti vari kuda kuuya iko kuno kuWashington kunogadzirisa mapepa, embassy iri kuti aiwa magoni edu akavhurika.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Ndofunga Chris tinokwanisa kuchidzokera hedu kune urongwa hwedu hwenyaya dzekutarisira kunzwa zvichaburitswa nehurumende yeSouth Africa muSouth Africa pamusoro pemagwaro ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichigara nekushanda munyika iyi zvakasununguka. Patambotaura naAdvocate Shumba, vatsananguraiwo kuti havatarisire kuti pane vamwe vanga vasiri muchirongwa ichi nechakare vangazowaniswa mukana wekupinda imomo. Tinonzwa kuti kune vanopfuura 250,000 sekutsanangura kwatamboita 250,000 maZimbabweans vane magwaro iwaya. Havafungidziri kuti zvichavhurirwa vamwe vatsva kuti vange vachipinda, vachichemawo zvakare kuti dai hurumende yanga yakwanisa kupa mukana vane mhuri vane vana muSouth Africa, nekuti zvinenge zvinonzi pari zvino munhu ega ega anofanira kuzviapplyira kana kuzvinyorera ari oga. Saka vari kuti dai hurumende yeSouth Africa ikatarisawo kuti kana iri mhuri baba vakangoapplya vanobva vangoapplyira nemhuri yavo yose. Ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kutarisira nenyaya yekuti dai makore awedzerwawo zvakangoti wandei, asi hurukuro yakavhurika, pindai muchirongwa.
Yes, Jonga. kubalaleli bethu lapho besilo munye wethu lapha intatheli izindaba iStudio 7 uMavela Simhlanganya huye obesi chasisela yena ngokubana lapha eMelika kuhamba njani ukuthi nxa ufuna ukuthi ipassport yakho nxa isi-expire uyivuselele njalo lokuthatha incwadi eziqakathekileyo ezifana le-police clearance njalo lokuthi nxa ulomntwana ozalelwe lapha ufuna ukuthi azikuyazakala ukuthi lomntwana eZimbabwe owangapha ekhona leZimbabwe kwenzelela kusasa konke uyakuthola e-embassy. Sibongile Marvelous.
Sibongile uChris.
Siyabonga. Yes, back to our topic of the day, that's the South African issue, the permits. It's been ongoing, and right now we have our first guest, Jonga. Would you like to introduce him?
I didn't get the name.
We have Juru.
Okay. Tinava Dennis Juru, vanove mutungamiri wesangano re International Cross Border Association, vauya pachirongwa. Vajuru, tinogamuchira ine mufaro.
Makadi mukoma Jonga namukoma Chris.
Aiwa, tiri vapenyu zvikuru. Tinoda kutonzwa kuti imi kwakadi ku South Africa neshoko ratiri kunzwa iri kuti nzeve dzamirira kunzwa zvichataurwa namai Mkize nemusi wechishanu.
Haistaka simba kuti vani akari chaiyo uye tinofara zvikurupa nemashoko ataka tambira uye anongori pamasaisai Department of Home Affairs kuti kuchange kuina mufaro mukuru chaizvo musi wechishanu apo Minister Mkize, Professor Shenge Mkize vachawanika vachitsanangura chimiro chine vagari vari South Africa vari maSouthwest avo vari mapepa akatanga achinzi PZP akunzi maZSP kubva muna 2010 zvofara zvikuru chaa kuti announcement yachona sandi announcement iri negative announcement iri positive uye tichingotendawo kuti zvishinge zvemwari kana akomborera zvichemo zvedu zvatakaisa kuna minista sevana vezimbabwe kuti kunge kuchiwedzerwawo avo vasikawo mapemiti zvikurusa avo vakange vari musouth africa panguva yakawanikwa ichipuhwa vanhu mapemiti kuti dai vakwanisa vaigona kunge vachiwedzerwawo takaita kuti tinge tichizivisa minista izvozvo kuti ndo zvimwe zvezvichemo zvedu kotiwo vamwe vakange vasina mapemiti panguva yakapuhwa vanhu mapemiti zvichitiwo vamwe vana pane vanhu vakazvarwa nevanhu vane mapemiti panguva iyoyo kubva 2010 kusvika 2017 tine chichemo chatakaisawo papepa chekuti vange vachikwanisa kunge vachipihwawo mapemiti kusanganisirawo kana ari murume ane mukadzi wake asina pemiti takaita chichemo chekuti tinokumbirawo kuti vange vachiresaine umboo hwekuti mukadzi nemurume resaine umboo hwekuti imhuri mwana mubereki kana ndiani vange vachitikopa mapemiti sekuti hazvikwanisike kuti munhu ange achitenza musouth africa asi mhuri yake ichigara kuzimbabwe saka zvinozvo zvichemo zvatakaisawo izvozvo uye takaita zvichemo chekuti dai zvaigona kana kukapuhwa nguva ingave nguva yakadii chere kaipfupi sei asi kuzivikana kuti vana vezimbabwe vagara musouth africa nguva yakareba zvikurusa savakapuhwa maspecial permit maZSP wemuna 2010 vamwe vaida vaane ma10 years vagara musouth africa vamwe vanga vane ma5 years nyange ikanzi vanga vasvika ma2010 imomo kusvika pane zvino pane 7 years saka mutemo wesouth africa iye pachawe unotaurawo kuti izvonii munhu anenge agara 5 years anokupa nguwana permanent residence saka chimwe chemo chatakataura ichocho kuti aiwa of course pave paine maconditions pamapeni asi zvinhuzvo pamwe kuti zvikonditwawo kuti vanhu vanga vari munyika pane umboo kuti vanga vari munyika chero vanga vari munyika nepepa rinotaura iro kuti havakwanise kuzowana mapermanent residence iwayo asi umboo kuti vanga vari munyika huripo so takavakumbira zvichemo zvakada saizvozvo vanenge vaine umboo kana kubva kuti zvabudira zvakanaka zvakaita sene mabank statement nemapasipot akare kana angave ndi maasylum certificate avainawo akudhara iwayo ndotoka tichazivawo zvanekambaenzira uyezve tinobva takukurudzira vane zimbabwe kuti kana mavangozapenisi aakuatara avhurirwa kawaita mkana yoyo kuti vaide vano register kuzvira nohuwandu hwese nyango azvo masangano mashinji ari kugira kuti kude kuti kune diaspora vote kuti pari zvino kana sezvo zvanzi vaakuextendewa ngavaende nohuwandu hwavo vano register kuvota vasarudza hurumende yavanoda.
Tinotenda zvikuru vajuru ramba yanyu muri parunare Chris tavana va Mabuto Mabena vanoshandawo nesangano reZimbabweans in South Africa. Welcome Mr. Mabena.
Thank you so much. Evening to everyone.
Thank you, Chris.
Yebo mnumzana Mabena.
Yebo njani baba?
Yes, siqala phanga udaba lwethu olwamaphepha akhona ngapho ayi South Africa okuhlala lokusebenza okusemthethweni. Ungasela ukuthi lina njengezalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho kuyini kahle kahle likukhangeleleyo ikakhulu ngemigoqo le ethiwa izavezwa ngolwesihlanu?
Uyabonga. Okokuqala okumele sikutsho ukuthi ngenyanga ephelileyo iCabinet yeSouth Africa yathatha isinqumo ukuthi kuncediswe izalwane zeZimbabwe ngencwadi zokuhlala lapha eSouth Africa okusemthethweni. Uminister uDlodlo wathi yena uminister womasezi umama uProfessor Mkhize usezachazisa ke ukuthi uhlelo lwangikhona luzahamba njani lokuthi imigoqo ezafakwa kuzabe kuyimigoqo enjani. Thina esiwukhangeleleyo sasivele sikwenzile sacela ukuthi labo abasuka 200,000 abalamaphepha esithi Zimbabwe Special Permit avuselelwe, kube sokuthi labo futhi abangelalutho abangazange bathole ngo-2010 lango-2014 labo banikwe ithuba lokuthi baphiwe lezo zincwadi ngoba abaningi bakhona bayasebenza. Asikwazi-ke ukuthi ngolwesihlanu umphathigambo ezangaphakathi uzakhuluma ekuthini, kodwa ngikhangelele ukuthi mhlawumbe engakhuluma achazise ikakhulu kulabo abangela maphepha. Kanti-ke futhi esikucelayo esingakwasizwa kuphatha njani ukuthi incwadi lezo nxa zivuselelwa zivikelelwe khonapha eSouth Africa abantu bengasuki bayezivuselela besekhaya, njengoba siyananzelela ukuthi imigoqo evele ikhona encwadini zokuhlala ama-special permit lawa esibawakhathesi imigoqo ithi yona awungeke ukwazi ukutshintsha ulapha eSouth Africa, kumele uhambiwe ekhaya kumbe kudingela abantwana iincwadi zokuthi bafunde singathi ngama-study permit kuthiwa abantu kumele baye ekhaya. So-ke sikhangelele ukuthi mhlawumbe uzathi abantu babutshintshe konke bekhonapha eSouth Africa ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa imisebenzi ngoba bezesuke lapha besiya ekhaya.
Yeah, back to you, Mr. Juru. Mr. Juru, we note that there have been some incidents or indications that have had some Zimbabweans in South Africa thinking that the South Africans are going to take a tough stance against Zimbabweans. These are namely the allegations against the First Lady, Grace Mugabe, that she beat up a girl, and also we have heard some sentiments from the Johannesburg mayor, Mr. Herman Mashabave, who has also indicated that they are not happy with what Zimbabweans are doing in South Africa. Do you think that this will have any bearing into what the minister is going to present on Friday?
I don't think so, because these are tried and tested people. These people have been in South Africa for quite a long time. They never committed any offense. And I believe that one of the conditions would be that there should be a police clearance for one to get the permit. So I think as long as you have got a smart criminal record, there's nothing of that nature. About Mayor Mashaba, he is always against the foreigners. We realize that upon his entry into the office, he tried by all means to flush out all the foreigners who are in and around
Johannesburg, trying to make South Africans happy, try to I mean to fulfill his election manifesto to say we are going to create more employment. But that one, I mean, he is the central government and he has no power and he can't influence anyone.
Thank you so much, Mr. Jururamba. Muri parunhare tine muteereri wedu kutanga tina mufundisi moyo vari South Africa makadi mufundisi moyo
tinotsimba makadi iko baba ntumuriyo seZimbabwe nevatereri kuti gate ngotindo nyashadza Jehovha mwari tisangane nina uya kafani yakakosha zvikuru
ndizvo zvotipeiwo pfungwa dzenyu
aiwa ini pfungwa dzandina ndizvokuti ndinoti kuti ndikurudzire chakanyanya kukosha ndinoona Mwari vachitibatsira panhau yakafanei nekuti amai chenge mukiza ava nhau yavo avaiti voga vanotanga vaisa kupariyamendi au maopposini patobvaitira kana achinge aita saizvozvo kana aisaumira zvavanoipfikisa saka vanozira kuti zvandinongokurudzira kuti mhuri yezimbabwe iri mukati menyika ine South Africa naavo vese vanotimirira vana baba vakachenjera zvikuru hatigoni kwavanhu vanoita mutamato kuita kuti musi weFriday mukati menyika ine hazvina kutanga tiso kwa maforena nyaya yekufamba yakabvira kudhara kubva kumashure nyika ichatangiwa saka ndinoona sokuti mwari vachatitungamirira chatinyanya kukosha tinokosesa Jehovha yatitungamirira ndioni pane mitemo ingaita yakaoma chere vangaitora mitemo yakaita sei amai Thengwe Mkize asi ndinoziva kuti mwari vakatanga varuka nhau yakafanira kutanga kudhara saka ndioni pane nhau ingagona kuti tinga chika zvakanyanya kuti pachaitwa mumitemo chiri mitemo yakaitwa zvikuru asati zvive chekuti paminamata achanamata sikunamazi atiugatinamata vasouth africa munomo isho ndinga vanotungamira netiwo pachedu tinesewo ruoko rwakakura zvikuru mukati menyika inei saka handioni pane zvimwe zvizvingagona kungatiremera pangagona pane nyaya dzakawanda kuti vana vapoo hemini mashava vatidi ipfungwa dzavo asi kuti mwari ndi akaita kuti tigone kuva tiri mukati menyika ino ndaanoziva kuti saizirini ndiaziva chadzoka rini mukati menyika yezimbabwe asi ndanokurudzira mhuri yezimbabwe ikachira pastudio 7 inotibatsira zvikuru inotevedzawo zvinhu zvetiri mukati menyika inova kuti dai ngatinamatei zvikuru panhau iyi kubva nhasi chitatu china usiku hwanhasi namangwana kusvika Friday saka ndirikuudza kuti mwari denga vanoziva vamwe maoposini parafana neda anogona kutsigirawo imwe mitemo inenge yakaoma ichaona mitemo yakasunuka kuti vamwene vamwe dangoti vagone kuona zvimwe zvakadaro
asi zvamungakurudzirawo vana vezimbabwe vanenge vasingawane mukana iwoyi wekuwedzerwa magwaro kana kuti vanga vasiri muchirongwa ichochi ndezvipi nokuti unonzwa kuti hurumende yesouth africa yagara yanga iri kuvimbisa kuti vanenge vasina magwaro ekugara munyika iyi vachange vachidhipotwa kana kudzoserwa kumusha
chandida kukurudzira chekutanga ndida kutenda neizvozvo chandida kukurudzira kune vasina ndisati nauripo ndekuti kune vasina nekune vanawo chingoripo ndechekuti chingori chivimbo nechishuvi ndechekuti zvinongoda kuti tingoisa kuna mwari kuti dai mwari vakativhurira nzira nekuti zvakaoma ndinoziva zvakaoma zvikuru zvisingambobviri mukati menyika ino kuti kune vasina vangagona kuwaniswa mukana wekuti vagone kuwana panorema ipapo asi kune vanawo dai zvikangogona kuti zvive easy nekusaizvozvo saka ndinoona kuti ingava ndoanza nemushandiro wandingagona kuti ndikupei iyoyo asi ndinongokurudza dai mwari vakatungamirira kuti zvigone kuti zvakanaka nekuti kudhipota vanhu vekuzimbabwe handioni solution yakanaka nekuti vanhu vekuzimbabwe zvakafanana vanhu vari zimbabwe yakafanana kuti iri mupretoria mujohannesburg vanongouya sikuna mazuva dai south africa pachayo yaizama kuti igone kungogadzirisa kuti vagone kupawa mapepa vose zvinhu zvinanga zvakakosha nekuti handioni zvakakosha izvozvo nekuti vanhu vezimbabwe vakatowandisa vazo ndo vasina mapepa ende vari kushanda ende mabasa enda vane zimbabwe vacho ndo vakatowanda zvikuru mukati menyika zvokuti vari muno vacho havaseenzi vadhakiswa nenyaupi saka chada kungokurudzira kuti mwari dai akatibatsira ndo zvandiri kuisa kuti mwari chete ndaanoziva kuti upenyu hwedu huri mumaoko majehovha mwari nesouth africa chere yakamira nenyangwe mwari uri ngandi vanoziva nesuo pachedu pane zvakaona zvatinotiitirawo saka handioni pane imwe problem kuti tingagona kudzokera mashure nezvinoitika kuti zvakadai zvekuti pane nhaya yakafanira asi tangokurudza kuti dai mwari vakatungamira vese vese vanotibatsirana nababa vanomirira isusu mukati menyika yesouth africa tinodai mwari uninga akavakwa simba kuti kana vachinge vakutaura vavesa dhavhidi anorwa nagoriati vagone kuva nesvimba kuti pfungwa dzamai Thengwe Mkize vachinge vakushandirawo sangodzionekwe dzepfungwa dzakaposa saizvozvo da kuti mwari uninga dai akatungamira pane izvozvo
Aiwa, maita basa skuru mfundisi moyo, mwaramba mchungu na matira, wana we Zimbabwe, nenyika ya Zimbabwe, sasa muru kuita, tinotenda skuru.
Tinotenda honi emira, mbae makadaru ni basa la muru kuita, nukwiti ruburu wenye, wakakosha skuru, kuhoni swa redio yeshi, pawa nusho ya kakosha sehizo zizi, akunewe redio kumusha nida, sila uti na mbae makadaru, ilambi yeshi kule shkura, kane sosi ni patisha kura o, sharamba, si, pano zaka wana siru kuru komu nika ino, chaku zainu kwa kumazwa, shodi ngabi ni, aleluya, amen.
Maita basa, thank you so much. Chris, amen. Chris, that was Mfundisi Moyo, who is in South Africa. He's saying that I think this is a very positive development for Zimbabweans, and he does not foresee any problems that will or may jeopardize those with permits that needs to be renewed. And he is also thanking Studio 7 for being one of the flagships when it comes to covering diaspora issues. And I think that's a positive for us.
Oh, yeah, sure, yeah. Sure, Jonga. Yeah, now, Mr. McBena, we know that when this issue was at its hottest, I mean, I'm talking about the issue of the papers, the permits, you used to have meetings with the then Home Affairs Minister, Mr. Gigaba. Did you have any interactions with the new minister, Sengwe Mkhize?
No, we did not have an opportunity to have a meeting with the Minister, Professor Mkhize. The issues that we had wanted to discuss, we raised them with Minister Malusi Gigaba. You will recall that before he was transferred to the Minister of Finance, he was about to make an announcement about the future of the Zimbabwe Special Permit. So we took it out that Minister Mkhize was carrying over what has already been discussed with the Minister Gigaba. She was taking a briefing. What we did, though, was to engage our own minister, former affairs minister, Richard Chombo, in Harare, to talk to him, because we knew that that was going to have interaction with the minister and things in terms of what was raised with the minister Gigaba. So that the minister and things, when she then makes this announcement, she takes those into consideration, the issue that was raised with Minister Chombo.
So doesn't that give you some skepticism over the announcement on Friday?
No, it does not at all, because her public pronouncement since she became a minister, she seemed to be more concerned about the undocumented Zimbabweans. You'll recall that when she was at some point on 702 radio station, when she was asked about the future of the ZSP, she seemed not worried about that, but trying to emphasize a point around those that are not documented, even drawing parallels to the process that has been undergoing for the people of Lesotho. So this is why we are saying she might speak to Zimbabweans that are not documented, those that were left out in 2010 and in 2014. We suspect, we are not sure yet, but we suspect she might try to accommodate them one way or the other.
Tumbozwa kuna vajuru nyata chitaura kana kuti yanga ichikurukurwa na Chris na vama Bena nyaya kuti gurukota rakanga riripo maikwanisa kusangana muchiita misangano muchirwana masoro kuna amai Mkhize mati masangana wanawo here muchipawo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya magwaro iyo.
Isusu takazama kuti tisangane na amai Mkhize asi vakati tivo tinofanira kuti tinge tichinyora pasi and then toita paemail. Saka takaita saizvozvo tikanyora zvinyuito zvedu zvese zvatanga tiinazvo tikazvinyora pasi tikavatumira vakakwanisa kunge vachitizivisa kuti vazvoona zvinyuito zvedu. Saka isusu takangotarisira kuti nemusoro yechishanu uyu uchaitwa uchachedzerwa mamiriro achange akaita ma Zimbabwe Special Permit iwayo ndo patichange tichizoenge tichiziva kuti zvatakachema nazvo zvange pane zvabudirira here sekutarisira kwatakaita. Uye ndichidzokera panyaya yamandidzinzane yechirungu nyaya yekuti zvoni zvakaitwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika zvingave nechekuita here kudzora udzamu hwekuti mapemiti ange achiri. Handione kudaro kuti pane zvingave zvazvinoita zvimwe zvirikuzivikanwa pasi rese kuti amai Mugabe varingopendereka vachingoita zvinhu zvakaita saizvo kana kuzimbabwe kano. Saka isusu tinotokumbira regerero kumasouth african kana vaiera pari zvino kana kuti kupi nekupi zvako takatombosana kuisa mumaplatform matinenge takasangana nemasouth africa tichikumbira regerero nechitsiko chakaitwa chichonemuzengamai chemunze muzimai womutungamiriri wenyika akaita takakumbira regerero naizvozvo uye hurumende yesouth africa handifunga kuti ingazvitore izvozvo ichizoonetsera vana vezimbabwe nekuda kwenyaya yekuti mudzimai wemutungamiriri wenyika ane zvaakaita. Saka tinongonamatawo kungoti aiwa dai tikateererwawo nevatakakumbira tichizikumbira regerero kuti vange vachitoti regererawo togarisana navo zvakanaka nekuti tine nhoroondo yekugarisana navo zvakanaka kubvira pakapuwa mazimbabwe nemapemiti wayo hapana kana dambudziko ratakamboonekwa tichiita.
Thank you so much. Rambai nimuri parunhare vajuru ndofunga tine mumwe muteereri Chris.
Yebo Tonga, Silo Nkomo use South Africa. Unjani?
Yabona njani?
Ye, unjani South Africa?
Yabona njani baba?
Ye, ungapi ko South Africa baba?
Ejoburg.
Oh, ejozo. Ye, ungasiphimbona yakho ngodaba lwamaphepha lo.
Amaphepha lawo ngiyabona aright kodwa-ke kufuze sibone ukuthi atidaba letulekhaya siyalulunga ngoba maphepha lawo singaze siwanikezwe kuvela abantu abanye abaningi belesibele kube-flow cardiyani ngathi kuba la ma-condition okuthi siwanika on condition ngenamba yilana ngiyazi wonke umuntu wemetrisi ukuthi urejestile for 2018 silabantwana abaningi lapha abahluphekayo abanye bayafaka yazi bengingatho kakamzima kambe bona seyigovernment abanye ababuyeli lekhaya abanye abazali njengamanje abanye abantu abawungababani ngoba amaphepha ona la ashonikezwa igovernment apa ayenza ukuthi vele abantu abaningi bekuleke beclopha bekuya ngayo ekugcineni izinto ngafike ilungisi wathi-ke ebekuthi yelungisilizwe le kuhle ukuthi ngabe basingabe sifakele amanye ama-condition ukuthi sibuyele siyelungisa udabo lwezimbabwe.
Also ngezinye indlela uthi wena enye i-condition yakhona kube yikuthi umuntu ubhalisile ukuvota
ukhona ithi ubhalisile ukuthi hambe evota ezimbabwe kwikhokhedibo lolo olusekhaya lolo ngoba khona ukuthi besinikeza amaphemiti ebe extenda be-extenda kathi sibalekelane ekhaya angithi asagovernment of course asibuyeleni siyefake igovernment e-right ezayenza ukuthi sihlale kuhle njenge-South Africa. Why igovernment yezimbabwe leke ebuyizweniibhosiyekha lapha iphenda ukuthi siphume ekhaya ngapho sibalekelane why singahlali ekhaya ayiphume yona igovernment leyo ngoba yiyo vele ingalancedi ebantwini bakithi eyenza sibe la sifake igovernment e-right ama-investors wonke ebuye include ngo-Britain nabo-America bona bapapazonda siyakwazi ba bazondelane ukuthi bayenza into ezinhle bebonke sibuyele ekhaya lapho siyehlala phansi abantu abethu behlale phansi izihloko eningasayazani abanye bani abanye bali ngoba impilo ephilwa lapha e-South Africa baba inzima thina sibona on daily basis umuntu ake ukhumisa ama-document la a-right but kulabanye abantwana abaningi abangafika 1 million abangalamadokhumenti kolofana kakukoright ukusishayela izandla abantu abayi-2,000 amadokhumenti wayelithi more than 6 million abalamadokhumenti baphile kanzima badla nzima ngenxa yegamente esile esilayo ngayo.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu mnumzana.
Siyabonga kakhulu ngoba mna ngikusupport lokho ba asibuyeleni ekhaya uSmith urane ilizwe lelo ithazani igovernment le esikiyo ngoba kube ngcono kakhulu ngoba ukuhlupheka loku lapha bekungekho abantu bayafa siyabona sibamabhela esociety bafa almost nge-Friday Saturday Sunday idumbu ziyaphuma abanye bagqutshile abanye bagwazwa bekukusa kakhulu kunika kukho right Ngabe utshaswa legama le-right liphile kithi khona ngabe o-Britain nabo-America bababazonda i-China igodi wabona ilizwe elithrede le-China leyilizwe elingakelalasihlezi impilo zabantu i-China solizwe esingathrede ngokwezikhali lokhuyana angeke kuvusa ama-industries ni-document ngithi asiwanike on condition sonke sirejestiye sase-South Africa ma ungarejestanga ungayinikezi i-document asibuye sekhipha lomhlupho omlapha ekhaya akusincedi nganto asiyagamende more than 37 years asiyagamende isiyasiyahlupheka kulalo
hhayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzana Nkomo
siyabonga
Chonga, you know, he's got an interesting point. He's saying that one of the conditions for the document should be that the South African authorities have to make sure that you are registered to vote back in Zimbabwe.
Well, I will hear from listeners how they will take that up. But tana mkuma wezirai waruku South Africa, magadi mkuma wezirai.
Notenda magadi.
Aiwa tiruwa penyu. Wano bakupi mkoma wezera yao?
Ka BK, pa Bikita.
Oh, BK, ndo inu mirira Bikita nai?
Ya, tia chaisi sidu.
Ndato, vandazo nyora pasi, ndikazwa muna ashitaura zwe BK, na vandazo kutu Bikita.
Anditika.
Aiwa maita basa. Tipe ufungwa zenyu pa msoro penye ya tiru kurukurai. Zizi, amunga tarisira ni msue chishanu kunzwaku vaku na mae mkizu.
Ndisanda isangu, andina pfungwa dzandikunya iskisa sindi nechikumbiro, saka andisina, andisanda taura ngu chikumbiro. Ndaido kumbotenda ngu Studio 7. Kuti kubanza kati anga 2010. Ndini munhu waite kuzoti kana 7 yacho ndizoti Studio 7. Asinda kayamura, ndakawandisa kuti zvinhu zvichinge zvadai, zvakaita sezvinoda kubatsira ushishi. Social media naamwe anongotaura vanonye pazvavo, asi Studio 7 inozoti inotaura sezvaziri. Ya, kangu tine trio dira zvichapera kana chadi asi ndototi kudanga yaramba yakadano kuti kunzwa vanhu ane izvazvo dani social media nokutaura usina kuti pano zvikona. Fame ndokuti tendi dai kuti ndive ne tendi na sokhi yonda kabatsira kuburiza service. Ndi and those tender change.
Aiwa tinofara zvikuru.
Nyaya ndinayo ihuru yekuti ndiri kutenda vagabuyo shumba na mabhena na vajuru. Pa basarano tibatira hili. Asi kumbiro changu, ndokuti ndishangaranga ndakambotera vajuru vachitaura kuti munhu wese weZimbabwe une kodzero. Ndi vajuru. Wanodzero kuwa 90 days persist yake muSouth Africa. Saka ini hangu seni pachangu ndisakumbira zvinji. Sekutaura kuti vanzi pane chivimbo chichawedzerwa sazvizwa kuti period ichakura zvakadi. Ende makondishini acho akadi. Saka kuzi pa impelsiri yakadaro inini hangu ndaikumbirwa kuboda uku kune dambudziko ramadzimai edu echiuya nevana vedu makuru ari kutikuvadza nenyaya yemazuva ipapapo ndaikumbira kuti dai pamboedzwe kuachawedzerwa ipo inini seni hangu handirasekuti mukadzi wangu atore pemiti kana kuti mwana wangu atore pemiti ndiri kuti ini ndigare kuno asi vanishanyire panguva yandingarasundudzirwa saka zviri kudiwa dzangu zvekuti pane munhu akatori nebhazi kuzoti uyotobhazi rangu munhu uye sane womavezi zvinhu zvekuti mazuva ari kupfuwa pabhodha hazvisi zvakadai zvakatokuitira mazuva ataura majanuary kubva musuva kuti january shuwa zvakandiitira nakambuwa matebase hazvisi zvapera saka indohwadzi vamwe nekorinyera ira akangogara rakangogara rekungoyongoomesere munhu kungoomesere munhu kuti usina chawaita ukayamboda kuti ubvisipare kuti raiti ndimai vanotwe 100 rand pamwedzi ukati ubvisire mudzimai mwana ana akasara famba namai unoona maishi anisakomendera sina vanhu vemumafezi mwana unopwe 4 days mai upwe 3 days aubhadhara saka vanhu vachimai 100 100 kana vachide 2 months mwana 200 mai 200 zvinhu zvinotirwadzawo izvozvo saka ndaikumbira kuti dai papapo hazvisi hatina masimba ndotovaruma achishanda chazvakasimba dai vagodze kuti tarisiraipo makonyo ekufamba nemabhazi yavo achitirwadze kudaro kuti dai vachibatsiraipo ndobva ndaingokumbirwa hangu zvimwe zvinhu zvamunoita hurumende inotenda kuti pasina kwapomukana wekuti ungatibatsira sei hapana zvapa asi bao ndaikumbirisa makurunya epabhodha munhu usina chaunoita unongokwanisa kukubloga yekutosaitwa zvavo nehomezvikodzero dzakusawanika asinobvise mari
vawedzerai ramba henyu muripo rambai muripo ndada kungobvunza kuti zviri kuitika kudivi rezimbabwe here kana kuti idivi resouth africa
muSouth Africa ndokwazvinoitika
kudivi resouth africa ameno vajuru kana vamabhena kuti pana anokwanisa kubatsirwa here vawedzerai nemhinduro vari kuchema kuti pane vanhu vari kuomesera mhuri dzinenge dzichipinda muSouth Africa vabatawo zvakare nyaya yemazuva yamakambonzi makambotaura nezvayo vawedzera yamero kana tichida kudzokorera kungoti dimu vajuru vanyatsonzwisisa.
Ndati ndakambonzwa vajuru vachitaura kuti kubva musi wa16 January munhu wanga vaezimbabwe munhu ise zimbabwe wanga varekodze kuti chivhisa muno anoapply futi 90 days dzacho opiwa dzapera kudzokera oapply futi. Saka zvechiwa zvakabuda kuti tiye mazuva ekutanga kubva muna January muno asi zipane dambudziko rekuti chero dai ukadi chero ukatumira pamusi pakane pemiti yake nephotocopi nezvi zvakaperera ukadi mazuva aasi kuwanikwa usina kupekoronyera mari chotondirwadzari kuti munhu iye asenze chitorinani kudai home affairs echogachira emenejereke chitorinani. Saka dambudziko iroro harisi kupera mabhodha kuti mapasipoti amadzima edu anopera pasina kuti unongoita kuti mukadzi wakauyono opuwe ivi 10 days to 7 days maona saka odzokera futi chimuda. Saka ipo ndipati ndepapa atina handingakuudziri kuti kai zvakati basa rinoita iguru ndaikumbira kuti dai mine imwe nzira munokwanisa kuti muti mudzivisewo makonye ari kunyanana nehome affairs avo pabhodha ndo chikumbiro changu.
Vajuru mazinzwa
aiwa tanzwa takunzwa emukoma takambozvitigadzirisei tikasangana nevakuru vakuru vehome affairs vakabata pabhodha payapaya ndosaka makaona zvakabve zvaakufamba padhita tasina kuzoziva hedu kuti vaakuzvidzokorodza zvekare kuti vange vachiomesera dzinenge dzichida kupinda vanenge vaita dambudziko munofanwa kuti mutibate pawhatsapp chero nguva yezuva ungave usiku kana kuti nguva iyo and then tinokwanisa kutibatsira panguva iyoyo tine mafoni number dzatinotofonera ipapo vari pafoni ipapo tinokwanisa kunge titofona kuti munge muchibatsirikana asi kana tikazonyanya kudaro sereji tinobva tatovabhukisa tisinge tiita meeting navo kuti vasaramba vachizekeredza zvavari zvakaita saizvozvo tine urombo asi tikazama kuti tikubatsire kuti vaaezekeea asi mukaonawo zvicare munhu anenge achiita izvozvoka tora isa rachona endenekuta kuti kana taakupa humbowo tipe humbowo wakakwana.
Ndofunga vanzwa zvamatsanangura vawedzerai vawedzerai
handizivi vangati ndandiwadzosere umwe munhu uite chisystem isina unakaikaona uyana umwe mukadzi
mukaa musingangotauri mazita chete nekuti zvipomerwa zvatie tichitaura nezvazvo kusvika munhu abatwa hanzi mavaibati.
Yeah, nokuti zvakandirwadzisa sereki ndakatorerwe 400 mahara mukadzi kwaupuwe 7 days zvakandoitika imanje manje zvakandirwadza sereki.
Aiwa ndofunga munogona kuzobatana navajuru zvavataura kuti vapei kuwhatsapp munogona kuzoapa information yamuinayo.
Nhamba dzavo pavakataura ndakabva ndadzinyora ndarakateerera ndinadzo zvavo.
Aiwa pakanaka maita basa zvikuru vawedzerai. Thank you so much. Chris, this caller is saying, well, we are doing a good job. He's praising Studio 7 and also Mr. Dennis Juru and Mr. Mabena and Advocate Shumba for a job well done for servicing and informing Zimbabweans in South Africa. But he's also complaining about the tendencies of corruption at the border, Beitbridge border post, where he's saying for one to get more days to stay in South Africa, you have to fork out some money. That is bribery, and he's urging these gentlemen to please take a look at that and take the issue up with the ministries concerned. And Mr. Juru responded to that question. Thank you so much, Mr. Juru.
Yes, Chonga. Okay, let's go to Mr. Mabena. Mr. Mabena, we had a caller there who mixed the two issues, you know, the permits issue and the voting back home. Do you see, I remember some time back the South African authorities had indicated that if you want to renew your papers, you have to do that when you are back in Zimbabwe. Don't you foresee such a thing happening, especially in light of the elections, like the caller said?
Well, this is one of the issues that we raised with the Minister Chombo to say, our request is that if any application should be done in South Africa, that we are pointing out that at some point Minister Nalendi when she was Minister of Home Affairs in 2014 in March. She had indicated that the renewal of the QZT then to the ZSC was going to be done in Zimbabwe. But when then Minister Chikaba came in Home Affairs, we did negotiate with him and ended up agreeing that the application should be done in South Africa as opposed to in Zimbabwe. We have put across that request that the renewal should be done in South Africa or any application should be done in South Africa as opposed to Zimbabwe, because we are talking of people who are already working in South Africa. The issuing of permits has got nothing to do with elections. The South African government cannot tell Zimbabwe which political party to vote for. It is upon the Zimbabwean political parties themselves to organize the diaspora and ensure that they are registered to vote. One of the things that the opposition parties in Zimbabwe should have done is ensure that the government implements the constitutional requirements that the people in the diaspora do participate in the electoral process. We cannot bring that to the renewal of permits. In any case, participating in the electoral process is a democratic process for anyone. A person has a right to participate or not to participate, whether you are in Zimbabwe or you are in South Africa. So we cannot put that as a condition to say, for your permit to be renewed, you must first be registered voter. It becomes very unfair. There are quite a number of Zimbabweans that are resident in Zimbabwe that are not voting. So I think that will not be fair. But again, the call away, he also contracted himself and then agrees with us that there are more undocumented Zimbabweans that are in South Africa. The mayor of Johannesburg has spoken about that, Councillor Herman Mashaba. The Minister of Police, Minister Mbalula, has spoken to that. And in our view, the only solution to that is to document undocumented Zimbabweans, so that if any one of us commits crime, it's easier to trace the person because it is documented. It is very difficult to trace an undocumented person if one could commit the crime in South Africa.
Thank you so much. Maybe, Mr. Juru, you can also clarify or maybe explain on what Zimbabweans who do not have these special permits can or are expected to do after December 31st.
Come again?
Maybe you can explain what Zimbabweans without these special permits, in the event that those that are expiring on the 31st of December 2017 are renewed, what will become of those without the papers? What are you urging them to do, those without the permits but still want to live in South Africa?
Yes, we urge them to apply for a normal permit. Otherwise, they should not stay in South Africa without proper documentation. If they have problems, they have to consult one of our organizations representing Zimbabweans for advising, so that they can have proper documentation.
Mr. Mabena, talking about undocumented Zimbabweans and the figures that you were talking about, about 250,000 were documented. What is the figure? How many Zimbabweans are there in South Africa who are undocumented?
What is to say, because there's never been a scientific research. You have got the numbers that are thrown around by journalists. Some journalists will say you have got 1.5 million Zimbabweans. Some will say you have 3 million Zimbabweans. We don't know how they get or where they get their estimation from. But as you know, that in 2010, 295,000 Zimbabweans applied for special permits, 245,000 were issued. In 2014, we have 200,000 permits that were issued by ZSC. We have also a catalog of Zimbabweans that are on asylum documents. We don't have a figure of those that are on asylum documents. You have other Zimbabweans, a catalog of those that are using normal permits, some have assumed a permanent residence permits and so forth. And of course, you then have
Mr. Mabena. Mr. Mabena, sorry, may I just cut you short? We have a caller, Gibson, who is on the line before we close. Mukoma Gibson.
Magadi.
Ngoti idimu 15 seconds nguwa zaajigana.
Ya, alright. Inotena niku tora kole yangu. Ini ngashida kutsiura pane mtaura ambo fona. Achitaura kuti vanhu ngavapiwe chirango chekuti ngavatange vaenda kunovhota and so forth vazopiwa mapermits. Iye chikumbiro changu ndechekuti tokumbira kuti mapoliticians asadisturba machances atinenge tapiwawo nehurumende kuti tiwane kushanda tichiraramisa mhuri dzedu. Nokuti
nguva dzadyana mukoma Gibson asi ndofunga avanzwa padiki pamataura ipapo tinotenda zvikuru Chris.
Yes, thank you very much to Mr. Dennis Juru of the International Cross Border Association and Mr. Ngabuto Mabena, who is the Zimbabweans in South Africa chief, and all the callers. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, hoping you'll stay well until we meet again here on Studio 7.